Chatinga taona ndechekuti vano vakaendesa nyaya kumatare vechitatu kana kuti vechina nhasi nekuti all truck drivers yakapindirawo ikaita yechitaye ikaitawo an applicant. Saka nhasi taona Zimbabwe Immigration Federation iri kushandisa vanangu vaito advocate vaitove nhasi ichipinda. Kwasara mangwana kuti kuchipinda veZimbabwe Exemption Permit Holders Association kuti vave kupedzisira nyaya yacho ichipera kana ichagona kupera mangwana. Asi nyaya ichiri kuenderera mberi maapplicants
Saka tarisiro ndeyekuti mangwana zvinogona kuvirirwa zvapera here?
Tarisiro ndeyekuti mangwana zvinofanira kunge zvapera. Hatinyanzoona zvedu kuti mapera acho achafamba sei nekuti nyaya dzacho sezvo nhasi kwapinda imwe mangwana neimwe kuti vachagona here kuti vanyanzopedza. Asi kana vasina kuipedza inenge inyaya yekuti maybe vangawedzera zuva rimwe chete kana maviri kuitira kuti maarguments anyanzovharwa. Asi nekuti nyaya idzi mamotion application nekuti zvizhinji zvacho zvinenge zvakanyogwa pai zvinenge zvakanyogwa pamapepa zvemutauro zvinenge zvazvo kungowedzerera. Saka tinofunga kuti inogona kuti zvava mangwana inyanzopera yosarira kumajaji kuti achiita ataure kuti mutongo wavo unoti chii panyaya idzodzidzi.
Muchiona nekunzwa zviri kutaurwa mudare umu, munoona mutongo uchizobudira wakanakira zvizvarwa zveZimbabwe here?
Munamato wedu nekuti zvatiri kuona mapoints avari kutaura akati wandei uye zvaakakosha zvavo. Cherowo ivo vakamirirawo hurumende vanenge vachiuya vachitaura kuti aiwa hatigoni kutidaro nekuti isusu tiri kuti panje haishandi apa nezvakadai. Asi tiri kuona kuti nezvekodzero dzevanhu tinoona kuti mutongo unogona kuuya zvavo uchifambira vana veZimbabwe. Asi nenyaya dzekuti kana makoti anomatara vanofambawo nenyaya dzavo kuti kana vakatenda kuti aiwa nyaya iyi executive decision yakatorwa inogona zvayo kuti safamba nenzira dzakanaka. Nekuti tinombozviona zvakare muno muSouth Africa kuti nemakoti pane dzimwe nguva mamatara tinoona kuti aiwa vanenge vava nechirwere chekuvenga vanhu vanobva kune dzimwe nyika. Saka izvozvo kana zvikatambawo tinogona kuona nyaya ichipfuurira kumberi ichienda kuna Supreme Court of Appeal kusvikira yaperera kuconstitutional court.